This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina, chikumi 11, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichite zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU-PF inodzinga nhengo dzayo nhatu mudare reparamende.
Masangano aiongorora sarudzo anoti pane zvakawanda zvisina kunaka musarudzo dzakaona ZANU-PF ichikunda.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF nhasi radzinga mudare reparamende vaive gurukota remasvingo vakuda kwashe basikiti mumiriri wemarondera Central vaRay Kaukonde uye mumiriri weguruve North vaDavid Butau. Vatatu ava vakadzingwa mubato reZANU-PF mwedzi wapera. Izvi zvave kureva kuti kunenge kwoitwazve dzimwe sarudzo dzemabai elections mumwedzi mishoma inotevera. Vatatu ava vari pakati penhengo dzeZANU-PF dzinomwe dzakadzingwa mubato mwedzi wapera. Hondo mubato ichiri kuendererawo mberi sezvo dunhu reHarare Province ravewo kuti vakafanira kubata chigaro chasachigaro wedunhu iri vaGodwills Masimirembwa vanofanira kudzingwa pachigaro ichi vachinzi havasi kushanda nevamwe zvakanaka. VaBasikiti vati vangoudzwa kuti havachisiri nhengo yeparamende asi havana kupiwa tsamba. Asi svondo rapera, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF Ignatius Chombo vainge vazivisa Studio 7 kuti tsamba idzi dzainge dziri munzira uye vamwe vainge vatopiwa. Tabata vaBasikiti kuti tinzwe kuti chii chaizvo chatora nzvimbo mudare reparamende.
Takakukubvisa muparamendi muno muparamendi vaBasikiti nekuti pati yenyu yati muchibva muno yati yakakudzingai. Saka kana spika vachitaura haupinduri hamutaudzani. Saka ndo zvaitika ndangozobva hangu ndabuda muparamendi ndikati aiwa kana zviri izvo zvaitwa pakanaka. Asi tichitaura izvozvo vachinditaurira izvozvo handisati ndambopuwa kana tsamba nepati yangu kuti takakudzinga takudzinga. Saka unoshamisika kuti kozviri kumbobva neti kuti pati yavane humbindindoga hwakakura kudero kuti haimbotauriri vanhu vayo zvainenge ichifunga nekuita zvandishamisa. Asi anyway ini ndangoti ngavaende mberi zvavo. Vanhu vavakandisarudza vakandipa simba rokuti ndivamiririre kusvika 2018. Ndichaedza pandinogona napo kuvabatsira.
Asi muchapinda here musarudzo muri munhu anenge akazvimirira?
Aiwa, kuti ndindomira seindependent handigoni kumira seindependent nokuti ndakasarudzwa ndiri ZANU-PF ende hachindonditi ndimire. Ende vuye vaisarudza vachiona ini somunhu. But zvandazoona ndezvekuti zvakaitika kuurungwe kuti vanhu vairohwa nemhaka yekuti vavachiti munhu wedu watakambosarudza tinomuda. Ndinoona kuti ndinoda vanhu vekupezi nechido chavakaisa pachivimbo chavo chekundisarudza kutaridza kuti vanondida zvikuru. Saka ndikamira seindependent ndataridza kusavada nekuti vacharohwa vakakuvadziwa. Handidi izvozvo, vanhu vachatisangogara tichirarama tose ndomumusha. Saka handimiri seindependent. Kana pati zvayafuisa wainoda inongoinda mberi yoisa wainoda. Achauya ogara ari chimumumu asingatauri zvinodiwa nevanhu ikoko.
Vaimirira Mwenezi West mudare reparamende vakuda kwashe basikiti vari parunare muHarare.
Washington, the voice of America, VOA. Masangano anga achiongorora sarudzo pamwe nevamwe vakakwikwidza musarudzo dzeby elections nezuro vanoti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuti Zanu PF yakakunda musarudzo idzi. Mutoro wedu nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vakazvimirira vakaita sava Albert Mukaratirwa avo vakakwikwidza kuHeadlands vanoti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka.
Zvabuda musarudzo hatisi kuzvitambira nechikonzero chatakakupai nezuro kuti vanhu vakashungurudzwa vasati vapinda kuvhota nekuti vanhu vainyoresa mazita. Uye vachinyoresa vari munzvimbo pfupi pfupi kubva pamapolling station vachibuda kune dzimwe nzvimbo vainzi vachibuda anofanirwa kunge akrema serial number yaanodzoka achinyoresa pamapepa anga akanyatsokunyorwa pamusoro kuti ZANUPF.
Mukuru wesangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo reZimbabwe Election Support Network amai Rendai Chipfunde Vhavha vanoti pane zvakawanda zvavakaona zvisina kufambiswa zvakanaka musarudzo dzanezuro zvinosanganisira kutyisidzirwa kwevavhoti. Amai Vhavha vanoti sangano ravo riri kushushikana nekuwanda kwakanga kwakaita mapurisa munzvimbo dzaivhoterwa pamwe nekutengwa kwavanoti kwakaitwa vanhu pamberi pesarudzo dzanezuro.
Data voter education takaona vanhu vakawanda vanga vasingazivi kuti vaivhotera kupi uyezve vamwe vaitobatsirwa kuvhota. Saka pa zvakatarisa kuti Electoral Commission yedu irambe ichifundisa vanhu nokuziva kuti mawadha avo anotangira papi nokugumira papi uyezve nokuvhundutsirwa kunongoita vanhu kuti unofanirwa kubatsirwa. Handifungi kuti zvinenge zviita nokuti vanhu havana kufunda asi dzimwe nguva kune kuri kuvhundutsirwa kuti tichida kuziva kuti wakavhotera papi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vatiwo sangano ravo riri kushushikana zvikuru nekuwanda kwanga kwakaita nyaya dzemhirizhonga kune dzimwe nzvimbo zvikuru sei kuHurungwe West uko kwaikwikwidzana vatemba Muliswa avo vakakundwa navaKeith Guza veZANU PF.
Zvimwe zvazvichitishungurudza munguva yekugadzirira sarudzo yanga iri nyaya yemhirizhonga yaiitika kune mamwe maconstituents anga ane mabyelections. Zvimwewo zvakatinetsa futi yanga iri nyaya yekutenga vavhoti chinova chinhu chisina kukodzera kuti vavhoti vatengwe panguva yesarudzo.
Zvichakadai MDCT inoti iri kufara zvikuru kuti vanhu vakawanda havana kubuda kunovhota sekukurudzira kwakaitwa nebato iri iro rinoti harisi kuzopinda mune ipi zvayo sarudzo kana pasina kuvandudzwa mitemo yose inobata mafambisirwo esarudzo. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora varamba kuti bato ravo rakagovera ZANU PF zvigaro zvemuparamende nekusapinda musarudzo idzi.
Hatina kuona musiyano wazvo paparlamendi iripo kuva nemasiti mamwe 16 nekusava navo nekuti nyaya iripo ndeyekuti ZANU ndiyo yakawanda muparlamendi. Saka masiti aripo aya hapana zvaaibatsira vana veZimbabwe. Chinonyanya kubatsira vana veZimbabwe ndechekuti tichinje hurumende tiise president. Iko zvino maMP tatinawo, masenator tatinawo, makanzera tatinawo, chatisina kumboita isu saMDC kuwana president mustate house. Saka pakugadzirisa kwatoda kuita zvino apa toda kuita make sure kuti president wedu vatsvangirai vanopinda mustate house pa next election.
Vamwonzora vati vari kushanda zvakasimba kuti zvose zvavari kuda kuti zvigadziriswe zviitwe sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa vachiti haisi ZANU PF chete inofanira kugadzirisa izvi. Kukunda kwakaita ZANU PF munzvimbo dzose 16 dzakaitwa sarudzo nezuro kwave kureva kuti MDC yave nevanhu vashomanana muparamende. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzanezuro dzakaratidza kuti kurudziro yekuti vanhu vasapinde musarudzo yakatambirwa sezvo vanhu vashoma vakavhota mumatunhu anga ari pasi peMDCT. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the voice
of America. Apo upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere, veruzhinji vave kuramba vachiomerwa neupenyu zvekuti vamwe vanhu vakawanda vave kurarama nekugara vachikwereta kwereta mari kubva kumamicrofinance institutions nevamwewo vanhu vachipiwa zvimbadzo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
sevamwe vanhu vemunyika vakawanda vamwe vane hanya nenyaya dzidzo yevana vavo. Mushandi wehurumende uyu uyo akasarudza kuzikanwa nezita remutupo wake chete anoti ave kugara achishushikana nenyaya yekuti muhoro wake unosvika madhora mazana matatu nemakumi manomwe hauchakwanise kuti aendese vana vake vatatu kuchikoro achizokwanisazve kuvawanira chikafu nezvimwe zvinodiwa mukurarama zuva nezuva. Kusakwanirwa nemari uku ndiko kwakapa vamwoyo pfungwa yekukwereta mari kubva kune imwe kambani inokweretesa mari pakupera kwegore rapfuura vachida kuwedzera mari yechikoro yemwana wavo akatanga form 1 pakutanga kwegore rino. Vamwe vanoti nekuda kwekuti mwana wavo akapasa bvunzo dzegrade 7 zvinofadza hazvina kuvaremera kuti vatsvage chikwereti chemazana mashanu emadhora kuti vawedzere mari yemwana wavo uyu yaidiwa pakotoro yekutanga. Vanotiwo kambani yakavakweretesa mari yakavataurira kuti vaizodzora mari iyi ine muripo wakati kwirei kana kuti interest yezvikamu gumi nezviviri kubva muzana pamwedzi wega wega zvichireva kuti vaizobhadhara chikwereti ichi nemari inosvika zana nemakumi matatu emadhora pamwedzi kusvika mwedzi mitanhatu yapera. Vamwe vanoti kunyange hazvo vakafara kuti vakakwanisa kuti mwana wavo atange form 1 mufaro uyu wakazopera nekuda kwezvakaitwa nekambani yakavakweretesa mari iyi.
Kupera kwegore rapfuura iri ra2014 ndakaenda kumicrofinance ndikanokweretawo mari tikabvumirana over period kuti patinozosvika pakubata April ya2015 ndenge ndapedza kubhadhara. Mari yakauya zvechokwadi asi chakundinetsa manje ndechekuti April uya wasvika vakamboti mirei kuratidza kuti mari tatavandapedza kubhadhara asi mwedzi unouyuyu ndavona futi vakutanga kubata mari. Zvakunetsa ndaenda kundikanobvunza kuti ko zviri kufamba sei. Iyo vari kuti pakaitwa mistake pataigadzirisana mapepa ndakapiwa rate yakanga iri pasi pasi saka ivo vakuda kuramba vachibata kuti vakwanise kuwana mari yavo sekufanirwa kuwana kwavaiita.
Muzvare Ruth Banda vanoshandira imwe kambani iri pasi pehurumende. Muzvare Banda ava vane mwana mumwe chete nemumwe wevanhu vakaonawo zvakakodzera kukwereta mari kubva kumakambani anokweretesa mari mushure mekunge kambani yavanoshandira yatora nguva kuvabhadhara mari yavo yemuhoro. Muzvare Banda vanoti vakawana chikwereti chemazana mana emadhora asi vanoti zvinhu zvakange zvave kuvaomera sezvo vakange vave kuda kutorerwa friji yavo pamwe netv zvavaive vabatisa kune vanhu vakavakweretesa nekuti vakambotatarika pakubhadhara chikwereti ichi.
Ndakagara for about 3 months ndisina kuwana pay yangu and since I'm a single mother I was forced kuenda kuma money lenders kuti ndikwanise kuriritira mwana. When I went there vakanditi zvoni ndivanoda collateral iri zvinhu zvomumba what I have mumba tikabvumirana that time and then ndaenda ngambo stagger for about 2 months ndisingakwanise kubhadhara mari yacho. In that period ya 2 months it was not easy for me. They were threatening kuti vada kutengesa my property. Ndikamhanya mhanyawo ndikatsvaga mari ndikaiwana ndikazonobhadhara but then it was not an easy period for me.
Makambani anokweretesa vanhuwo zvavo mari haawanikwe muzimbabwe chete uye haazi vose makambani anokweretesa vanhu mari anoita zvechikiribidi. Pasi rose nyaya yemakambani anokweretesa veruzhinji mari inoonekwa sechinhu chakakosha sezvo makambani aya achibatsira vanhu vakawanda kusanganisira varombo nevamwe vasingakwanisi kuwana rubatsiro kumabhanga. Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mugweru semune mamwe maguta nemadhorobha munyika mune makambani ane chitsama anokweretesa vanhu mari kunyanya vashandi vehurumende. Vamwe vemakambani aya ari mugweru anosanganisira Cremon Investments neFMC Capital. Mumwe mushandi wepane imwe kambani yakadai uyo asina kuda kutaura pamhepo akati kambani yaanoshandira inopa zvikwereti kuvashandi vehurumende chete sezvo vashandi ava vasinganetse pakudzorera mari iyi nekuti inongobatwa pamihoro yavo isati yasvika kwavari kubva kusalary services bureau. Rimwe gweta vaBrian Dube vanoyambira veruzhinji kuti kana vaona zvakakosha kuti vawane zvikwereti kubva kumakambani anopa vanhu zvikwereti aya vanofanirwa kungwarira kuti vanonanga kupi nekuti kune makambani anoita izvi zviri pamutemo kwozoita mamwe vanoshanda zviri kunze kwemutemo ayo anowanzopinza vakawanda mumatambudziko.
Vanokweretesa mari pane mhando mbiri. Pane vanokweretesa zviri pamutemo vanenge vakaregister under the Microfinance Act vano unga wachipa zvikwereti asi maitiro avo vanenge vachiita sebank saka zvinhu zvavo zvinenge zvine zvinhu zvakawanda zvinodiwa kuti vanogona kuti vanoda payslip vanoda proof of residence nezvimwe zvakawanda wanda zvine zvisina vanhu asi nenyaya yekuti vanhu vanenge vachiremegwa neupenyu vanozotsvaga vamwe vanhu vanenge vane mari dzavo dzatingati loose money yekuti munhu anogona kunga ane mari yake asiri kuda kushandisa ipapo ozokweretana ichizodzoka asi inowanza kudzoka yakati wandise saka vanhu vanopedzisira vachikonawa kuibhadhara
muzimbabwe makambani anopa vanhu zvikwereti ari pasi pebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe iro rinonyoresa makambani aya uye richiongorora mashandiro awo zvikamu zvemitemo yeBanking Act, Reserve Bank Act, pamwe neMoney Lending and Rates of Interest Act, uyo waimbozikanwa uchinzi Usury Act, zvine mitemo inobata mashandiro emakambani anokweretesa vanhu mari. Mitemo iyi inosanganisira iyo inopa zviga zvemuripo unowedzerwa pamari yakweretwa kana kuti interest inofanirwa kubhadhariswa vanhu vanenge vakwereta mari kuitira kudzivirira makambani kana vamwe vanhu vanoita zvisiri pamutemo zvekubhadharisa mainterest akanyanyisa kukwira vanoita zvechimbadzo avo vanozivikanwa kunzi maloan shark muchirungu. Mumwe munyori ane mukurumbira akanyora makare kare kuti uchenjeri hukuru muupenyu kuti munhu usave unokwereta kana kukweretesa mari ne kuti zvinhu zviviri izvo zvinogona kukupesanisa nevamwe asi nekuda kwekutambura kuri kuramba kuchiita vanhu munyika vakawanda vangawane batsiro kubva kuuchenjeri uhu. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kustudio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vatungamiri veNigeria nenyika ina dzakaitenderedza vasangana nhasi kuti vazive nzira dzekuumba mubatanidzwa wemauto anofanirwa kurwisa chikwata cheBoko Haram. Mumashoko avo ekuvhura musangano uyu, mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vati nyika yavo inofanirwa kutungamira urongwa uhu nekuti nyika yavo ndiyo ichange iine mauto akawandisa uye munyika mavo ndimo muri kunyanya kurwiswa neBoko Haram.
Mutungamiri weAustralia vaTony Abbott vayambira nhasi pamusoro pemabasa pasi rose echikwata cheIslamic State vakati pane zvakawanda zvinofanira kuitwa mukukunda chikwata ichi. VaAbbott vanga vachitaura muSydney pakuvhurwa kwemusangano wemudunhu wekuronga gwara rekuzvidzivirira kuparadzwa ndinodzokorera zvakare vaAbbott vanga vachitaura muSydney pakuvhurwa kwemusangano wemudunhu wekuronga gwara rekuzvidzivirira pakushambadzirwa kwemashoko ane chekuita nenyaya dzemagandanga eIslamic State aya.
Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chatanga urongwa hwekuti vanhu vanenge vachirwara vatange vabhadhara mari pamberi vasati vatanga kurapwa. Mumashoko atumirwa nevanoona nezvemari pachipatara ichi amai Mesi Sanzira vakati vanhu vanenge vachida kupiwa mubhedha kumawodi anoti C7, C8 neC9 vanofanira kubhadhara madhora zana nemakumi mashanu. Vanenge vachida kupiwa mibhedha vachida kurapwa chirwere chegomarara vanenge vobhadhara mari inosvika madhora makumi mashanu kune vanoda mapiritsi asi vanenge vachida kupiswa vobhadhariswa madhora zana nemakumi masere nemashanu.
Atina kukwanisa kubata mukuru wechipatara ichi vaThomas Zigora Avanzi vange vasiri muhofisi mavo. Atina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa avaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano wakakosha. Asi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bonde avanoti zviri kuitwa zvekubhadharisa vanhu mari dzavasingakwanise kutyora bumbiro remitemo rinoti vanhu vakwanise kunge vachirapwa muzvipatara zvehurumende kunyange hazvo vari varombo.
Sechiremba ndiri kuzvinzwisisa kuti zvipatara zvedu zvinodawo mushonga, zvipatara zvedu zvinodawo mvura, zvinodawo magetsi, zvinodawo zvinhu zvakawanda, zvinoda mishonga, zvinoda vanhu vanoshanda imomo zvese zvinoda mishonga yekugeza kuti madisinfections zvese zvinodikanwa zvinoda kutengwa nemari tokuzvinzwisisa asi tichiona nekutambura kuri kuita vanhu vanhu pavanozototi takuenda kuzvipatara zvehurumende kutoona kuti tatadza kuenda kuzvipatara zvemari zhinji zvisiri zvehurumende saka vanhu vakanzi tangai mabhadhara pane vazhinji vachashayiwa mukana wokupinda kuti vapiwe mubhedha muzvipatara izvozvozvo nekuti vachatadza kuwana mari dzezvozvo dziri kutaurwa neperinatal hospital vanhu vachafira mudzimba kana kudzokera kumba anyorerwa mushonga anyorerwa kunzi chienda unorara pamubhedha uchaonekwa mangwana wotadza kuenda kunorara pamubhedha iwoyo odzokera kumba obva anofa ndo kurarama kuchaita vanhu vedu kuno kuzimbabwe
asika iyo hurumende inenge isinawo mari yekupa zvipatara izvi nekudaro hapkusi here apa kuti mwana watsva dumbu mai vatsva kumusana
ndizvozvo chaizvo asi kana mai vatsva kudaro ngavatondere kuti vane mwana kumusana mwana iyeye achawanei oshayiwa kana nepekuwana pekuponera nekuti mai vatsva padumbu here tikatarisa bumbiro redu remutemo hazvidzitsi kuti mai ndevapi nyangwe mai vari kutambura kodzero dzeutano dziri pana mai ndo vanosungirwa kunzi vavateedzere kodzero dzekuti vanhu vawane kubatsirwa kuzvipatara zvehurumende
sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Rutendo Bondwe vari parunare muHarare
Goodwill ambassador munyaya dzekurodzwa kwevana vari pasi pezera kana kuti early child marriages musangano reAfrican Union amai nyaradzai gumbonzvanda vanoti musangano weAfrican Union uri kuitwa muSouth Africa uri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti nuna dzemadzimai nevanasikana dzichazeiwa pachasangana makurukota mazuva anotevera. Amai gumbonzvanda vanoti pane vana vasikana vemuAfrica vanokwana makumi matatu vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachawana mukana wekuudza nhunha dzavo kuvatungamiri vemuAfrica. Musangano uyu wakatanga nemusi wesvondo uye uri kutarisirwa kupera nemuvhuro. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rinonzi Year of Women Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura naamai gumbonzvanda kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Takatarisa zuva ranhasi kwanga kune kuvhurwa kwemaministers eforeign affairs asangana vari pamwe chete inonzi executive council yeAfrican Union. Tazopindawo musangano uyu pamwe chete nevasikana vechidiki vatakauya navo kusummit. Tinoona pane zviri kukurukurwa zvizhinji zvakanyanya kusimba panyaya yekuti tingawana sei kuzvimiririra kunyanya kuupfumi hwemunhukadzi kuti akwanise kunge achiriritira mhuri yake akazvimiririra uyewo iye pache zvake munhukadzi kunyanya vanasikana vakwanise kuenda kuchikoro vagokwanisawo kuwana mabasa kana kuwana mabasa ekuzvishandira nemaoko avo kuti ramangwana ravo ringe rakamira zvakanaka ndo zvimwe zvanga zvichikurukurwa asiwo vana vatinawo vasikana vatinawo vanosvika makumi matatu vakabva kunyika dzakasiyana siyana zvichisanganisira nevakabva kuZimbabwe vari kuti hongoka zvese zviri kutaurwa pano tiri kuzvinzwa asi anenge achingova mashoko kunze kwekunge upenyu hwedu hwave nani mumisha matinorarama saka vana vari kutarisira nemadzimai vari kutarisira kuti hurukuro idzi hadzizongoperi dziri hurukuro asi kuti zvinova nekuti pave nemabasa achaitwa nehurumende dzedu kuitira kuti vana vawane dzidzo muzvikoro vana vawane utano madzimai ararame musina bongozozo uye nyika yedu yeAfrica inge isina hondo dzatinosangana nadzo mazivano.
Pane zvamungade kuona here zvichizeyewa pamusangano mukuru pachange pane makurukota?
Makurukota kana achinge aungana ngavasimbise nekupa chisungo uye kuti ivo pache zvavo vagozotora matanho ekuti vana vedu varambe vari vanowana dzidzo vapedze dzidzo kunyanya vanasikana. Kana vachinge vapedza dzidzo yavo vawane mabasa kuita kuti izvo vasapinda pakuwanikwa nekuroorwa vari vana vadiki saka nyaya hurombo inyaya inofanira kugadziriswa sekuti inyaya iri kurwadza zvikuru kunyanya kana takatarisa nemwanasikana uye ndinotarisirawo kuti makurukota kana achinge aungana ngavakurukure nyaya yekupedza hondo dzatakatarisana nadzo muafrica chechitatu ndechekuti tinodawoka kuti madzimai ave anosimukira panyaya yekuzvimiririra
Avanga vari goodwill ambassador we early child marriages musangano reAfrican Union amai nyaradzai ngumbo nzvanda vachitaura vari parunare muSouth Africa na Marvelous Musanganya we Studio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tichange tichitarisa chirongwa cheAfrican Union icho chiri kuitwa muSouth Africa chatanangana nekukurudzira kodzero dzemunhukadzi nemwanasikana.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kanzuri Harare ichishanda nesangano reEnvironment Africa ichagadzira nzvimbo dzekurasira dzekugadzira marara muguta nechinangwa chekuti marara anokwanisa kushandiswa zvakare akaita semabhodhoro nemapepa apatsanurwe kubva kune mamwe marara achiendeswa kune vanoda kuashandisa senzira yekuti guta rigare rakachena. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nasachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvezviwanikwa vaChris Mbanga pamhembererwo dzekucherechedza zuva rezvezviwanikwa pasi rese reWorld Environment Day muHarare nhasi. Vambanga vati marara akawanda ari kuraswa anokwanisa kushandiswa kugadzirisa zvimwe zvinhu uye zvakakosha kuti marara aya apasanurwe kuti ashandiswe senzira yekuchengetedza zviwanikwa. Vati izvi zvichaitwa panzvimbo dzichange dzichinzi pachirungu masorting centers. Vanhu vanotarisirwa kunge vachienda nemarara kunzvimbo idzi uko anosarudzwa kuti mabhodhoro pavo mapepa pavo pamwe nezvimwe zvakadaro. Kana izvi zvichinge zvaitika vanoda kushandisa marara aya vanobva vauya kuzomatora panzvimbo idzi. Vambanga vakurudzirawo makambani anogadzira zvinwiwa kuti ashande nevagari mukuona kuti guta ragara rakachena.
Ngavauyewo nemastrategies ekuona kuti vanhu avarasi maplastic containers maplastic bags nematents taraswa kwese kwese. Tinoanzoona kuti vanhu vakanzi beside deposit pane zvinhu zvakafanana naizvozvo hazviraswi nekuti uchaenda uchida kuti unotora mari yako.
Mutauriri weEnvironment Africa mai Sandra Gopfu vati chirongwa chavari kuita nekanzuru chakanangana nekuti vanhu vazive kuti mumarara mune mari.
Kune vanhu vari kunonga maplastic vachitengesa vachitowana mari yekutenga chingwa nekuchengeta mhuri nekuendesa vana kuzvikoro. Kune maartists ari kunonga zvinhu izvi vachigadzira zvinhu zvinoshamisa. Munotoshaya chinhu chagadzirwa nenewspaper zvimwe zviri kugadzirwa nemakenon anogadzira matile ekurufa dzimba nemakenon. Atenge tarasa tichifunga kuti marara.
Amai Gobvu vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka mumisha yeGreendale neAvondale uye vanoti marara achange ari kuwanikwa achawanda chose kana vakange vaumba masorting centers mumisha yeseMuguta. Vanoti vanotarisira kuti makambani anoshandisa marara aya achange ave kutenga marara aya munguva pfupi inotevera. Mhemberero dzanhasi dzarongwa nekanzuru ichishanda neEnvironment Africa, Africa Lotto, Environmental Management Agency, Mukwis Woodlands, pamwe neZimparks. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzamunenge matitumira. Munyori wekutanga anoti makadii Blessing naJonga. Ini ndinonzi Hussein Zimi ndiri kuSouth Africa. Ndokumirawo mundimhoresere mhuri yekwedu kumberengwa kumusume. Mukoma wangu Tarubuda kuzvishavane ndinoti mazimufaro kwamuri kuno kuri right hako kumuzanzi.
Aiwa nguva ndo ine shanje semazuva ose asi musanetawo kunyora matsamba kuno. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
ZANU PF inodzinga nhengo dzayo nhatu mudare reparamende.
Masangano aiongorora sarudzo anoti pane zvakawanda zvisina kufamba zvakanaka musarudzo dzakaona ZANU PF ichikunda. Tabva tasvika kumagumo echironga chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya emina Jonga na Chris Gande munhau dzechirungu.